zvivakwa zvaishandiswa noruzhinji rwemamembers edu kuti vawane raramo. Isu tinoziva kuti munyika hamuna mabasa panguva yatiri izvozvi. Vakasika vakandoputsa kutsakatisa zvose zvikareva kuti mamembers edu aya changa changogara kuti vaende kumba vondosvika vondotarisana nevana vanoda enda kuzvikoro vongotarisana navo. Hapana chakwanisa kuitika. Asi chitiko chatinoti seNational Vendors Union Zimbabwe zvangadai zvakagona kuitika neimwe nzira iri nani inotarisa kunzwisisa mamiriro akaita ikonomi yedu seZimbabwe kuti haisi ikonomi yakati jekerere. Haisi ikonomi inogona kupembedzwa ichikombiwa nemamwe maikonomi pasi rino. Saka isusu takashokwa seunion nechiitiko ichi sezvo tiri vanhu vanogara vachitaura neutungamiri hweCity of Harare kuti toita sei kuti tironge mavenda edu atengese zviri pamutemo, atengese zvisingakanganisi marongero avanenge vachiita zvinhu zvavo seguta reHarare.
Vamoyo, tipeiwo mashoko pamusoro pechiitiko ichi.
Ichokwadi chavari kutaura. Nyangwe nesu tinozviziva kuti izvo vanhu vedu vari muguta redu muno marovha vazhinji, vanhu vanorarama nokudaro. Ichokwadi chavanotaura, ndinofunga vanotondera kuti izvo pakataurwa nyaya iyi mukanzuru kana vakanga varimo. Ini ndiri umwe wavamwe vanhu vakapokana nekudhindirirana navanhu vanotengesa. Saka nesuwo tatisingadi kuti zvidaro. Ndosaka makaona kuti meya vakataura kuti zvanga zvisinavo chero council resolution vakaitwa nemaofficials vachiita kuti vaite zvavakaita. Isiwo takazoona paTV. Asi chandokurudzira vanhu vedu ndechekuti ngavachiita zvakanaka zvinoita kuti izvo vasasera vachidzingirirwa. Vouya kukanzuro zvakanaka, voregesa zvinhu zvavo zvoitwa zviri pamurao. Shoma shoma yangoita vadhora yangoita varandi yavanobhadhara kukanzuro inobatsira nedzimwe nzira. Hazvibatsiri kuti koguta redu wo futi rozoguma raita kuze Lagos.
Vavadzai, pasimudzwawo nyaya navamoyo yekubhadhara kukanzuro. Imi nhengo dzenyu dzahadzisiri kubhadharawo here mune nzvimbo idzo dzakaparadzwa idzi?
Ndinogona kukutaurira mwana wamai vangu kuti tine about 65 mamembers eunion yedu aibhadhara mari kuCity of Harare vakaputsirwa zvinhu zvavo nechirongwa chakaitika kuna 4th Street. Vanhu ava vaibhadhariswa pazuva rega rega vachipuwa mareceipts kunzi iwo wabhadhara $3 nhasi mangwana unogona kudzoka, nhasi wabhadhara $2 mangwana unogona kudzoka. Asi isu seunion tiri kuti aiwa model yakadaro inokurudzira corruption. Ngatiite model inoalawa vanhu vedu kuti vawane space yokushanda vorealize maprofits avo. Kana vachibhadhariswa mataxes aya zvoitwa pamwedzi ende vopiwa license. License yande ine ichivakurudzira kuti pamwedzi zvawapera kudai bhadharai $10, bhadharai $6, bhadharai R5, kwete kuti pazuva nezuva vanonzi uyai mubhadhare $3 ende imwe yaunenge usingazivisi kuti iri kufamba sei. Saka tiri kuti isusu chirongwa ichi chakaitwa nevanhu vanenge mapofu nokuti vakatoputsira vamwe vanhu vanga vachitovapa revenue yacho.
Vamoyo,
ndizvozvo tokutaura kwandaita kuti town halls ndeyevanhu vanouya voregesa zvinhu zvavo zvakanaka zvoitwa zviri pamurao. Zvingadaro vachirevesa havo kuti vamwe vaibhadhara asi ruzhinji rwavanhu vanga vasingabhadhari. Uyezve zvavataura corruption irimo muno munyika. Corruption iriko kukanzuro. Vanogona kunge vaibhadhara kumunhu asi toriiye unofanira kunge achibhadhara mari iyoyo kuti kutsotumba vagoda kuchiita mukanzuro imomo. Saka ngavauye direct zvakanaka kukanzuro vosvika kuofisi ungavakuofisi kwataun clerk, ungavakuofisi kwameya vakasununguka kusvika vogadzira weifowadhi yavo. Vanhu vomunyika kunomo vogonawo kurarama zvakanaka vachiriritira mhuri dzavo mbe zvakanaka vachiendesa vanawo kuchikoro nezvakanaka. Tinovatidhira bhikozi ndo basa rinoita kuti vararamewo.
Vavadzai, imiwo nhengo dzenyu kana kusangano renyu riri kugunun'una richipokana nenyaya yekuti nhengo dzinyorese kana kuti vanhu vanyorese kukanzuro, asi muri kukurudzirwa kunzi munge muchinyoresa kuti zvinhu zvive neorder. Munoti
isusu tiri kuti chirongwa chokuti vanhu vandorejista kukanzuro chirongwa takachitarisa chakanaka zvachose, hapana kana pachakamboshata. Asi tiri kuti kanzuro yatadza kuvhara maburi ayo ari kuuya nemiyaniya dziri kutora mukana uyu kuti dzibire mavenda mari.
Vamoyo, zvii zvamungakurudzira kuti zviitwe nevanotengesa ava kuti muguta munge muchigadzikana ukama hunge huripo?
chatino kuru zira nicho kuti ndawa uye kuofisi kwa town clerk ndawa uye kuofisi kwa mayor isu tinota kuti kovanhu vange vachibhadhara mari dzavanowana vanosinzira muguta kwese zvinhu zvine order zvinoita kuti vanhu vasatsikwa kwese kuedza kumaholding bank watinoita kuti vanhu vana covid uku vanhu vanga vavapera muguta wekutsikwa nemakombi saka hatingazoti marovha aya zvaachiurawa bodo ngava chitazvinhu zvavo zvakanaka tovagadzirirawo pakanaka vokomplya ivo semaasociati vasingatenderi futi varambe kuabhuza munhu anenge auya pavari achizviita kanzuru zvisinei nepolitical party yaanayo savarambe vanhu vomuzimbabwe vasatenda kuabhuza ndozvandinokurudzira.